Mumwe akashanda na Father Riberio, Father Fidelis Mukonori, vati varasikirwa neshamwari yepamoyo asi yazorora semunhu akaita mabasa makuru anosanganisira kushandisa chipo chavo chekuimba kubatanidza vanhu.
Munhu akanga akagara vaine chipo chekuimba. Dzimwe dzavo dzaienda chivanhu zvokuti zvokuti vanhu vari kuudzana zvisina kutswa vanenge vatora music inoenderana nevanhu ari kutswa kana kuti nai ari kukuya sau zvinoenderana neridhim yacho vaiva nechipo chavo chinorogo chikuru kuti tarasikirwa nemunhu anga aine kuchirota saichocho asi mari vanenguva yekuvanopova nekuti vazorore vanenge vashanda zvatinotisi vange vashinda basa kukuru chaizvo kuti mari vavazorotinuka.
Father Mukonori vati rimwe basa guru rakaitwa naFather Ribeiro nderekuyamura vanhu vaive mumajeri vainge vasungirwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Vakaona vanhu vakawanda mumaprisonimomo vainge vachishushwa nokupikira zvina nyaya vanga dzavasingazivi kuti kuri kungonzi vakabikira magandanga vaitengo vaienda mumajeri vari vasungwa vepolitical prisoners vakashanda navo vakawanda chaizvo.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vati vatendi munyika varasikirwa nemufundisi mukuru uyo aigona kushanda nemasangano akasiyana siyana.
Tine urombo zvikuru kunzwa kurasikirwa mufundisi weCatholic Church Father Emmanuel Ribeiro. Avo vanga vachizikamwa zvikuru nechipo chavo chikuru chekuimba asi anga ari munhu anogona kushanda nemasangano akasiyana siyana.
Mutungamiri wechechi yeDivine Destiny Bishop Anselmo Magaya vati rufu rwaFather Ribeiro runopa mutendi mukana wekucherechedza mabasa makuru avakaita zvikuru munyaya dzezvinyorwa zvinodzidzisa mararamiro evanhu akanaka.
Rufu rwavo runotipa mukana wokucherechedza mabasa makuru avakaitawo panyika pano zvikuru sei nyaya dzezvinyorwa. Vakanyorawo mabhuku aidzidzisa mararamiro evanhu sekuziva kwatinoita kuti chinangwa cheliturature kana kuti chinangwa chezvinyorwa chiripo pakubatsira vanhu kuti vagare magariro zvakanaka munharaunda dzavanenge vachigara. Saka pane zvinyorwa zvatinorangarira zvakanyorwawo naFather Ribeiro.
Munyaya dzezvematongerwo enyika Father Ribeiro vakayamura vaimbove mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe naEdgar Tekere kuyambuka kuenda kuMozambique uye vakapa pekugara vaMugabe navaInos Ngala apo vainge vaburitswa mujeri mushure mekupedza makore 12 muna 1975. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaniki mangwana vazivisa padende mutande ravo reTwitter kuti Father Ribeiro vashaya mangwanani anhasi. Father Ribeiro vakazvarwa kuChivu mugore ra1935 uye vakadzidza pakutama mission ndokunodzidzira kuve mudzidzisi paGweru Teachers College. Vakazonodzidzira basa rehufundisi pachishawasha ndokuenda kuAmerica uko vakanoita zvidzidzo zvepamusorosoro paBloomington College of Music. Father Ribeiro ava vakanyora mimhanzi yechitendero cheRoman Catholic inosvika 11 vakagadzwa kuve mufundisi musi wa13 zvita mugore ra1964 ndokushandira nzvimbo dzinosanganisira Mondoro, Highfield, Harare pamwe nekumajeri uko vakasangana nekuzivana nevezvematongerwo enyika vaive vakasungwa. Hapana zvati zvaziviswa nekereke yeRoman Catholic nezvekuradzikwa kwavo. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.